mhlangano lo mhlangano lo rungwa ne mapatanidzwa ema local authorities atinoti ari paste kumbiro reyukas mhlangano unoona nezvekuita nekuvhura mikana yekuinvesta mumaguta kuinvesta muinfrastructure kucreata mabusiness opportunities nekupanana njere nezivo mukati mekushanda kwatinoita mumaguta saka ndo zvatakauya kuti tinge tichiziva tiri pamwe chete tichihostwa neCity of Bulawayo kuti tinge tichikurukura nekuvhura mikana kuti tiedze kuwandudza mashando atinoita nekupa mikana kuvanhu vanoda kunge vachishandira maguta medu nekugadzirisawo matambudziko emaguta edu tichipanana zivo matambudziko akaita sekupa kwatinoita service kuvanhu nemaproblems atiri kusangana nawo mukupa maservisi kwatinoita saka ndozvo zvimwe zvezvinhu zvataurira kuno kuti tinge tichikurukura tichigadzirisa
musangano uyu unewo pindwawo nevemabhizimisi vanoda kuita zvekudyidzana nemakanzuro here
hongu mabhizimisi anodyidzana nemakanzuro munozvinzwisisa kuti kushanda basa rekanzuro pane mabhizimisi anouya achishanda nemi kutenda nekutengeswa kwezvinhu ndo rimwe bazi rekutanga mamwe mabhizimisi ndee anotiuyawo kuda kuinvestawo mumikana inowanikwa mumakanzuro munonzwisisa kuti zvinhu zvedu zvakanga zvakadzikira zvakanyanyisa saka apa tiri kutsvaga mikana yevanhu vanouya vachibatana neguta nemaguta ari kunoku kuti tinge tichigadzira tichipa vanhu sevhisi mikana yekuti tinokwanisa kunge tichibatirana kuti tinge tichitanga makambani emaguta tichinge tichipa masevhisi akaita yekutakura marara kucherwa kwezvinhu zvakaita semapaiti pasi zviri muvhu nezvakawandawo zvatinge tichiofa zvinhu zvando zvinhu zvatafambira
asi muchienzanisawo nemamwe maguta mungati sei vanhu vachida kuti vange vachidyidzana kunyanya neguta rinyi reHarare
kana takatarisa muno muzimbabwe tinobvuma kuti guta reHarare guta rine mikana yakawanda chinhu chekutanga ndechekuti guta reHarare rine yatingati vanhu vakawanda vanogara mariri kudarika maguta ose ari muzimbabwe yatingati population iya izvozvo zvinopa mukana wekuti munhu atanga mabhizinesi ake muHarare anenge akatarisa uwandu hwevanhu nemaketi iri muHarare zvakare tine infrastructure iri muHarare inopazve mabhizimisi akawanda mikana isina kunge ichiwanikwa kudzimwe nzvimbo mikana iyi mikana inowanikwa zviri nyore zvatingati zviri nyore kutanga mabhizimisi muCity of Harare takatarisa futi zvakare nezvataakuita zvekuti ease of doing business zvakare Harare iri pedyo zvikuru neinternational airport saka mamwe mabhizimisi vano havanetsika nekungomuruka nekusvika kumahofisi kweri kuti tinge tichikurukura zvakare nekuuya kwataitawo sekanzuro itsva iri kutungamirira guta reHarare nekuvhurawo kwataita mikana yacho kuimburesa mabhizimisi nebazi ratakaumba tikarisumudzira rinonzi business development unit tinoona zvinhu zvichitifambira ndo zvinokwezva vanhu maona Harare yasiyana nemamwe maguta Harare besides kuva Harare pachayo yakatenderedzwa nemaguta madiki akaitenderedza akaita sana Chitungwiza notonhuruwa saka munhu ainvesta ipapo nekuda kwekuti mamwe maguta akatenderedza Harare zvinova zvisiri muno muBulawayo maketi unenge watarisana nemaketi huru kwete yemuHarare chete but tikutarisa futi yemamwe maguta ari pedyo zvekuti vanhu vanobva mumaguta aya vanouya vachitengesa vachishopa vachiswera muHarare imomo